Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 19/2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbove mumiririri weCCC kuBinga North mudare reParamende, vaPrince Dube Kosibanda, vamiswa pamberi pedare redzimosva nhasi vakanzi vagare muchirongo kusvika musi wechishanu. Asi mutauriri weZANU PF vaChristopher Mutsvangwa vari kupembedza kusungwa kwakaitwa vanopikisa nevaida kuratidzira panguva yemusangano weSADC. Vanhu vakawanda vanoti vave kutura befu nekusvika kumagumo kwemusangano wepagore weSADC uyo wakapera nezuro muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbove mumiririri webato rinopikisa reCCC kuBinga North mudare reParamende, vaPrince Dube Kosibanda, vamiswa pamberi pedare raMajor Street muHarare nhasi, vakanzi vagare muchirongo kusvika musi wechishanu kuti vanzwe kuti vachaburitswa muusungwa here kana kuti kwete. Mutongi wedare vamureva nazvo Gofa vati vachatura mutongo na11 mangwanani nechishanu. Vasivanda vari kupomerwa mhosva yekukurudzira vanhu kuita mhirizhonga kuburikidza nezvinyorwa zvavakaisa padande mutande reX neWhatsApp mumapoka ebato ravo reCCC. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata gweta ravasivanda vaAlec Muchadehama vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Vakasungwa kuBed Bridge ndonga kusore nezuro ndobvazo zvizuruzwa vachibva ikokoko kuuya kuno kuHarare ndobva vapomerwa mhosva yekuti izvo vainge vachipeshedzera kuti vanhu vaite mhirizhonga muguta reHarare kana kuri kuti vakuru vakuru veSADC havana kunge vachitaura navaZimbabweans. Saka vana muchuchisi nemapurisa vari kuti izvo vasanda vakanyora paX mbunzi Twitter ngati gwaro rokuti SADC kana isina kutaura nemaZimbabweans maringe nezvakaitika musarudzo tichasangana nayo mumigwagwa yemuHarare. Saka hatisi kuzochichidzirwa tichapfiga Harare muna August. Ndozviri kunzi vakanyora paX hendro yavo vachiisa mumaWhatsApp group eCCC. Saka kuita kwavakaita ikukuku hanzi izvo vaipishidzira vanhu kuti vazoita mhirizhonga muguta.
Saka kumatare nhasi zvafamba sei?
Saka nhasi vazomiswa padare redzimhosva pamberi pemutongi anonzi Magistrate Gufa vachipomerwa mhosva iyoyi. Saka nenyaya yekuti nekuti tachida kuti vakwanise kuti vatungo vachibva panze tazoti isisu taakuita zvekumboti timboita nyaya dzebail kana kuti nyaya kuti vangabvisa here chibatiso chekuti vazotaridza kuti zvechokwadi vanogona kudi kuzodzoka kudare. Tabvumirana namuchuchisi kuti nenyaya yekushayikwa kwenguva ngatichizviisai muzvinyorwa tiita zvokunyora. Saka tichaindisa magwaro edu atinenge tanyora mangwana mutongi wozotura mutongo wake wekuti vasivanda votongwa vachibva kumba here kana kuti vombogara muchirongo. Izvozvo vaiti vachazozviita musi wechishanu vhiki iro rineri na11:15.
Iwo mutemo wemunyika maringe nekupomerwa kwavari kuitwa uku unenge uchiti kudii?
Chokutanga ukatarisa zvari kunzi zvavakanyora zvacho Apana kana chinumbu terza kuti vaipishidzira vanhu kuti vaite mhirishonga zvachose. Saka mapurisa nana muchuchizi vakuwedzera wedzera zvinhu zvisipo pane chava kuti chakanyorwa chacho. Saka chekutanga nechekuti kuti mhosva chaiyo hatiti handisi kutomboiona, asi takuziva kuti chii pane vanhu vanenge vachiita sekuti vari kupokana nehurumende, vana muchuchisi namapurisa avo vari kumbunyikidza vanhu vachingopomera chimhosva ichochi chekuti waka
avo vange vari gweta ravaprince Dube Kosivanda vaalec Muchadehama vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare kuHarare. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati sezvo vange vasingadairi nharembozha yavo, asi vachitaura nevatori venhaumo Harare mushure memusangano weSADC Summit, mutauriri weZANU-PF vaChristopher Mutsvangwa vakapembedza kusungwa kwakaitwa vanopikisa nevaida kuratidzira panguva yamusangano uyu. Tabatawo mukuru wekufambiswa kwemashoko muZANU-PF vafarai marapira kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Chinoitika ndechekuti icho isu sebato reZANU-PF tiri pasi pemumwe wenyika sezvinongoita umwe munhu wose. Hatina patinowanikwa tiri pamusoro pemitemo yeZimbabwe kupfuura ani kana ani zvake. Saka isu chatinongotaura ndechekuti anenge apara mhosva yake anosungwa namapurisa kwete neZANU-PF. ZANU-PF haina mapurisa, haina majere. Munhu anenge apara mhosva yake anosungwa zviri pamutemo oziviswa mhosva yake kare.
Asika vanotaura vanenge vachiti zvizhinji zvinoitwa izvi vanenge vachitumwa nemisebato riri kutonga.
Kutaura kwevanhu vanenge vasingadi kuti ivo chokwadi chekufamba kwavo chibude pachena. Munhu akatadza kuremekedza mutemo wenyika, hatizivi kuti vanoti isusu tinotuma mapurisa sani, nekuti mapurisa ane mitemo yavo inovatsoropodzera mafambiro avanoita nemaitiro avanoita basa. Handifungi kuti iye paanosungwa anonzi takusunga nekuti tanzi tikusunge neZANU-PF. Anotaurirwa munhu kuti iwewe takukusunga nemhosva yakati 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 inowanikwa mumagwaro emutemo wenyika. Saka uko kungotaurawo kwavanhu vanenge vachida kungopinza politics kwadzisingakwani, vozama kushunika mutemo pasingashunikiki. Mutemo imbambo, hakuna unogona kuudzura, hakuna unogona kuuvhenda, hakuna anogona kuudzupura kana kuti achanoda nawo.
Zvino zvakunongoita sokunonzi kunongosungwa vanopikisa nevamwewo vasiri vekubato renyu, imi kwenyu hakunawo here vanotaura nokunyora zvavanoda pamadande mutande ipapapa?
Mutemo mutemo, anenge achikora mutemo anosangana nemibayiro yake yekungafuna mutemo. Haushari kuti uri weopposition here, haushari kuti iwewo unogona kutoropodza here, haushari kuti iwe ndounotuka vamwe kupfuura vamwe vose muZimbabwe here. Kana wavhuna mutemo, mutemo unotoshandiswa pamvura. Saka tinongotenda munhu yeZimbabwe nomuyararo rwakaitika pamazuva atati nevaenzi. Tinoziva vazhinji vaizama kuti tiite zvinoshodesa tiseketse nyika, asi tinotenda ruzhinji rweZimbabwe rwakaratidza kuti isu seZimbabwe tinoda kuonekwa mune zvakanaka dzimwe nyika, ende ndomaonekerwa atakaita. Zvinodadisa kukudzwa, tinozvitenda kumhuri yeZimbabwe.
Avo vange vari mukuru wekufambiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira vari parunare kuHarare. Vanhu vakawanda vanoti vave kutura befu nekusvika kumagumo kwemusangano weSADC wanga uchiitwa muHarare mukupera kwesvondo, sezvo vakange votadza kuita mabasa avo uye kufamba vakasununguka. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevari kuratidza mufaro kuti musangano uyu wakapera ndiamai Naume Gweshe vemuchinhoi vanorarama nekutengesa. Amai Gweshe vanoti nguva yemusangano weSADC vakarasikirwa nemari inosvika madhora ekuAmerica 150 kana kuti US $150 sezvo vaidzingwa mumigwagwa nemapurisa.
kana zvamiti zvapera ngavachitisiyawo tirara mitengesa sematengesa atagara tichiita masevezo eda akwirewo kana ma 150 chaivo pamwe tatoita 3 hours 4 hours vakangodaiwo mapurisa todzoka togarawo totengesawo pamukamari kekuwana kwenda saka pamwe kutoshaya kekuendesa kumba kacho takatokanganisika zvisingaiti
izvo zvinotsigirwa nemugari wekuchegutu amai Lydia kufa kuripo vanoti michero nemuriwo zvavanotengesa zvinosvika madhora ekuamerica zana kana kuti $100 zvakaora sezvo vaibviswa mumigwagwa ndokushaya vakatenga amai kufa kuripo vanoti vanhu vakanga vasingakwanise kufamba-famba sezvo vaitya mapurisa aingombeya mudhorobha zvakanyanya
haatoshika zvakatisiringidza nekuti vanhu vanga vasingafambi
vaitotyawohatidi
kuonekwa anofamba
asi nhasi amai kufa kuripo vanoti zviri nani sezvo vanhu vakawanda vave kufamba uye mapurisa mashoma mudhorobha
vanhu vari kufambawo tiri kutengesawo zviri nani iwo tisingaachide mapurisa nekuti vanga vachingoti vakuona mupurisa wakutotya kuti hapamwe vari kuvendei
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe vaprosper chitambara vanoti panyaya yeupfumi musangano wesadak wakayamura munyaya dzekushanyirwa sezvo vanhu vakawanda vakapinda munyika vachibva munyika dziri musangano iri
Of course takaona nyaya tourism sector ichisimukira vanhu vakawanda vakauya munyika kubva from all the 16 SADC member states saka zvakabatsira economy yedu in terms of tourism
vachitambara vanoti chakakosha mushure memusangano kuzadziviswa kwezvibvumirano zvinoita kuti pave nekubatana kwenyika dzemuafrica uye kudyidzana kwakanaka kwenhengo kunovandudza upfumi munyaya dzezvematongerwo enyika vaimbove mutauriri webato recitizen coalition for change kana kuti TCC vaustalosi ziva vanoti musangano hauna chawakaunza asi kushungurudzwa kwenhengo dzinopikisa
vanhu vakasungwa vachishungurudzwa vachishungudzirwa nyaya yekuti sadak summit iitwe muzimbabwe
vasiziva vanoti musangano wesadak hauna kugadzirisa nyaya dzeuori kushayikwa kwemishonga muzvipatara kushayikwa kwezvekudya zvicharamba zviripo kusvikira pave nehurumende yakasarudzwa nevanhu mutungamiri werimwe bato rinopikisa redemocratic party vaurayai zembe vanoti vatungamiri venyika dzesadak vakaita zvemahumbwe sezvo vasina kubata nyaya dzesarudzo yegore rapera
vakaita mahumbwe chaiwo chaiwo hapana kana vara rimwe rezvamatongerwo enyika romuzimbabwe rakataurwa nevanhu vesadak ava vakaita sokuti havatozivi kuti gore rapera kwakaitwa sarudzo dzisina kunaka idzo dzavakakanzura vakarasha kuti dzakabirwa zvemhando yapamusoro
vazembe vatsinhira zvataurwa navasiziva zvekuti hapana shanduko panyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika asi mukuru muhofisi rinoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato rezanu pf vafarai marapira vanoti vasiri kufara nezvakabuda mumusangano wesadak vashoma chaizvo sezvo vakawanda vari kufara nekuti zvakavandudza nekusimudzira mabasa ekushanyirwa kwenyika uye vemabhizimisi vakawana mukana wekuzivikanwa zvichaita kuti pave nekudyidzana kwakasimba mumabasa ekutengeserana ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena
tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muamerica vaantony blinken vanoti yave nguva yekuti paitwe chibvumirano chegaza chekumisa hondo pakati peisrael nevarwi vechikwata chehamas israel iri kuda kuti vanhu vakapambwa nevarwi vehamas vasunungurwe izvo zvichazounza kugadzikana kuvanhu vekupalestine vablinken vari kushanya kuisrael uko kwavaita hurukuro dzemaawa matatu nemutungamiri wehurumende vabenjamin netanyahu Apo Zimbabwe iri kurwisana nekuderedza kupararira kwezvirwere zvinotapuriranwa nezvisingatapuriranwi, rimwe boka rezvizvarwa zveZimbabwe revanoshandisa mutauro wemaoko vanoti vari kusarira kumashure muhondo iyi nekuda kwekushomeka kwevane ruzivo rwemutauro wesign language muzvipatara. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Ambuya vatendai, mbuya dudzai gomo, vanoti vakadzidzisa musukuru wavo mutauro wemaoko kana kuti sign language munguva yeCovid-19 vachitevedzerawo zvavaiona zvichiitwa panguva dzenhau dzerurimo rwechishona pachivhitivhiti. Mbuya gomo vanoti zvinonyanya kuvanetsa ndezvokuti muzukuru wavo haatumike kunzvimbo dzakaita sezvitoro kana kuti afambe ari ega kuenda kukiriniki sezvo asinganzwe kutinhira kwedzimotikari noyambuka mugwagwa.
Inini ichichechi chotazofamba ega manje inyaya yekuti ndinomutyira mota nokuti haana nzeve. Saka ndinotoenda naye, ndikasvika naye mukliniki atosvikotsanangura zvaro, anotaura nemasaini. Anogona kuti musoro, anoziva kuti musoro, anogona kutaura kuti ndine flu. Anotonzwa kuti flu kana dziri nzeve, anototaura zvadziri kuita nemaoko ake achitotaura nemasaini language.
Mbuya gomo vanokurudzira vakuru vanoona nezvedzidzo pamwe nevezvikoro kuti vawedzere zvikoro zvinodzidzisa mutauro wemaoko pamwe nemakliniki kuitira kuti vana vakaremara semuzukuru wavo nevamwe vawane ruzivo uye kuti vasafambe nzendo ndefu. Mukuru wesangano reDeaf Zimbabwe Trust Amai Barbara Nyangairi vanoti kunyangwe hazvo mutauro uri kudzidziswa vasingakwanise kunzwa kana taura kudzimba uchibatsira kuti vanzwe zviri kutaurwa, dzidziso iyo handiyo inokurudzirwa, vachiti ikodzero yemwana wese akaremara kuti awane dzidzo chaiyo uye nekurapwa kumakiriniki nekuzvipatara nyore. Vaendera mberi vachiti vabereki vakawanda vakabva vamira kuendesa vana vavo kuzvikoro kwavanodzidziswa mutauro chaiwo wemaoko munguva yakambovharwa nyika nechikonzero chedenda reCovid-19, apo vana ava vaigara vakavharirwa mumba.
Hatitorina kana syllabus yesign language, saka vabereki vanosaina chii pavanenge vachidzidzisa vana ava? Zvinhu zvinotipa kushushikana zvikuru. Tichitanga COVID-19 vanhu vasinganzwe nekutaura vakanga vasinganzwe zviri kutaurwa, asi tiri kufara zvikuru kuti mazuva ano hurukuro zhinji dziri kuitwa dzinoparukiswa sign language interpreter kuti vakwanise kunzwa zviri kutaurwa.
Amai Nyangairi vanoti vabereki vasingaendese vana vakadai kuchikoro vanofanirwa kusungwa nemutemo, vachiti chikoro ndiyo nzira imwe chete inokwanisa kuvandudza upenyu hwevana ava kuitira kuti chero vakazoenda vega kuzvipatara vanokwanisa kutaura nemutauro unozikanwa wemaoko kana kuti sign language. Asi mbuya gomo vanodzoka vachiti muzukuru wavo anogona chikoro chaizvo, asi ivo semunhu asina pekugara pavanoti ndepavo vanochinja pekugara nguva nenguva, izvo zvavanoti zvinozovhiringidza dzidzo yemuzukuru wavo.
Kuchikoro kwaaka kwaienda vakatozvinzwisisa kuti inini ndakutobva naTendai nenyaya yekuti ndanga ndisisina nzvimbo yekugara. Saka kwandakauya zogara mota yaTendai inoperera pawaitawo. Inini kuti ndigona kumuka naTendai kuti ndiende naye pawaitahouse handikwanise, vhosi vanokwirwa kuni. Saka ndakabva ndangotaura Tendai ndaakunogara naye, vachibva vangoti zvakanaka ya sidaichi dzine nzvimbo kuno kudhuze.
Nyanzvi yezveutano Amai Auxilia Tembo vekuWaterfalls vanoti mbeveve nematsi vane kodzero dzekuzvitsanangurira zvirwere zvinovanetsa pasina anoturukira, uye vanokurudzira vana chiremba naana mukoti kuti vadzidzirewo mutauro wemaoko kuitira kurerutsa dambudziko iri muzvipatara nemakiriniki. Muna 2020 masangano matatu anorwira kodzero dzevasingaoni pamwe nevasinganzwe nekutaura anoti Center for Disability and Development, Deaf Zimbabwe Trust pamwe neZimbabwe National League of the Blind akakwirira hurumende pamwe nenhefenyuro yeZBC kumatare achida kuti pave neruzivo rwuri maringe nedenda reCovid-19 munzira dzinokwanisa kunzwika nyore nenhengo dzavo. Zimbabwe yakasaina chibvumirano cheUnited Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities mugore 2013, asi nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe neutano dzinoti zviga zveUnited Nations izvi hazvisati zvaiswa mumitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidzi.
Mochirongwa, chedu chatino tarisa zvirikuitika muno muAmerica. Nasi tiri kutarisa gungano guru rebato riri kutonga reDemocratic National Convention ratanga nasi mudhorobha reChicago mudunhu reIllinois. Musangano uyu uchapera nemusi wechina. Dzimwe dzenyaya dziri kutarisirwa kuzeiwa nezvadzo ikodzero dzekubvisa pamuviri kwaana amai, kusarongeka kweupfumi munyika uye hondo yeHamas neIsrael. Kuri kutarisirwawo kuva nevaratidziri vebato rinopikisa remaRepublicans. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora nezvematongerwo enyika vari mumiririri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa munjanja.
Ndo pawacha nominator officially amai kama Kamala Harris kuti azowamirire se presidential candidate muma elections egore rino. Munoona background yacho yakasangana nekuti mutungamiri wenyika ino waJoe Biden wanetswa newanhu weDemocratic Party kuti aiwa chizororai. Wakabvuma. Mukubvuma kwawakaita wakaappointa amai Kamala Harris. Amai Kamala Harris wachiappointwa pakawane kufashukira kwemufaro muAmerica munomu kuma Democrats. Zvichisanganawo vanhu vanobva marudzi akasiyana siyana vakafarira nomination iyi. Kusvika pazuva ranhasi Mike Kamala Harris watopamberi pemukomana anonzi Donald Trump tichitarisa anonzi mapolls awanenge achiita.
Tichitarisa mafambiro ari kuita nyaya idzodzi dzekutsvaga kwavo rutsigiro, inyaya dzipi dzamungabata dzamunoona sekuti ndodzichanyanya kutaurwa nezvadzo kumusangano?
Inyaya yekuti utungamiri waMai Kamala Harris uchaunza runyararo munyika yeAmerica munomu. Kunyanya-nyanya panyaya dzemutemo nepanyaya yematongerwo enyika. Vanoona kuti pane contrast pana waDonald Trump wanenge wane kachitsotsi kavanenge wachiita. Saka vakuda kurakidza vana kana kuti vagari vemuAmerica kuti aiwa isu tiri bato richagadzirisa rule of law nedemocracy muAmerica.
Tanzwawo mahunga-hunga Karunyere kupeke kuti kune vari kuunganawo vari kuda kunoratidzira ikoko. Ndanzwa vachibata nyaya dzehondo yekuGaza nezvimwe. Munoona zvichapera zvakanaka here?
Ndinoona kuti zvichapera zvakanaka. Ndinodaro nekuti iyo hondo iyi kwakaita kuungana kwevanhu muzvikoro kuWashington DC kwakasiyana-siyana. Saka wakazo understanda kuti aiwa regai vanhu varatidzi. Saka vanenge variko asi mapurisa vanenge variko vachida kuchengetedzawo runyararo munguva yeconvention.
Avo vange vari vanoongorora nezvematongerwo enyika vari mumiririri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa munjanja vange vari parunare kuTexas makare muno muAmerica. Kuru vanoti ngaivhiwe paruzhinji. Ndozva tinoita paStudio 7 muchirongwa Live Talk kubva muvhuro kusvika chishanu tichikurukura nezviri kuitika munyika nepasi rose. Hurukuro dzine hudzamu nenyanzvi mune zvematongerwo enyika, zveupfumi, zvekurima, zvevechidiki, zvemadzimai nezvimwewo. Chipiri tinoita izviya.
Hakuda ni anonzwa muine nitavo kaNcube tichizeya nyaya dzevechidiki ndichiti let us connect muchirongwa The Connection.
Kupa chitatu hapa.
Tiritose muchirongwa Diaspora Forum. Tichibata nyaya dzinechekuita nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Muineni Jonga Kandemiri kaviri pamwedzi tichiita majana nemumwe wangu Ntungamiri Nkomo.
Kuchina kunei?
China ndechemadzimai panyaya dzebudiriro yemadzimai muchirongwa. Ngatikurukurei madzimai. Muineni wenyu Marvelous Mhlanganya huye tichiita majana nemumwe wangu Standakile Mhlanganya.
Gati sangane yipa Live Talk na 8 o'clock masondo ose kubva muvhuro kusvika chishanu pa Studio 7 ye Voice of America pa radio, Facebook nepa web page inoti www.voashona.com. Iko zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi pa studio ndi James pa South Africa. Ya ndine kanyaya kadiki diki vakomana ve studio imwe munoti panhau. Tokumbira kuzvo kuti muyeuke kuti chamaka regerwa kupiwa license kuti mutepenyure muri muZimbabwe chii chinotepenyura muri kuAmerica. Tobva ipapo kumaZimbabweans ese vakomana, Sadaki Club yevanhu vane mari haisiri inomirira zvido zvevanhu. Vanhu vanodawo bvuta mavhotsi evanhu kana makatozvitarisa, because mukatarisa muZimbabwe yezvino izvika mapassport centers awanda kupfuura mashoko. Ko vanhu kana vachiona izvozvo vanodii kubvunza kuti ko vanhu ava muri kurega vachitora mapasipoti muri kuti vaende kupi? Iye zvino izvi nekuno kuSouth Africa kwakatotorwa senda yepasipoti yekuti vanhu vafile mapasipoti. Handizivi kuti muno muSadhake kune dzimwe here nyika dziri kuitawo zvinhu zvakadaro, zvokuti ivo vanhu veSadhake kana vari vanhu vari kumirira vanhu vanotadza kuzviona zvinhu zvakadaro, vagopa munhu vavamboti zvehaana kuvhoterwa. Sadhaki iri kuba mavhotsi evanhu vakomana, mazviita henyu ndatenda.
Kana uchiona kuti Chamisa haana plani, ita bato rako wega, kwete kutarisira Chamisa. Sandieba ega ane political party muZimbabwe. Mangani atakaona panguva yesarudzo vanhu vacho uye varipi vaikwikwidza sei vasingamiririri vanhu pari zvino. Pose panotaurwa havadi kutaura maringe namunangagwa ari kutadza kutungamirira nyika, ari kutadza kupa vanhu mabasa. Vari kutaura nezvaChamisa. Ukaona uchiswera uchitaura nezvaChamisa wakarasika, nekuti Chamisa akakawadwa kakawanda. Vamwe vanhu vari kuadhaputiwa pamusoro peChamisa. Saka moda kuti Chamisa aite sei varoi, mbavha, mapurisa, masoja vari against Chamisa. Saka moda kuti Chamisa aite sei.
VaChamisa vanoti avadi kudeura ropa hongu, tikuzvinzwisisa. Chivanga tiita kuona kubvunza vanhu ovhu kuti todii kana vasisina pulani zve, tovapa maideas kuti no, hatingarwi nevanhu vane futi, tisina futi. Kana ivo vakabuda kuenda America kupi, Britain, vobva auya tagadzira nyika. Tozongoti Chamisa chiuya utongi chete, kusati irwi nevanhu vane futi, tisina futi.
Masura sei, masura sei kupa Studio 7 apa. Haini pfungwa dzangu ndinonaso kuti Sadhaki chingori chipoka chamatsotsi anorangana zvavo kuti aite zveugweregwere nokuuraya vanhu vachifumisa homwe dzavo. Vangauya kuZimbabwe kuzwakati haana kuhwina sarudzo, saka nhasi wazogona kutungamirira bandiko rose reSadhaki sei achikonowa nyika yake. Sadhaki ndosaka Mugabe akazoti to hell with nothing, hapana kana nezvechipoka chiripo chatingaimba nacho.
Makadii mhuri yeZimbabwe. Regai nditi chinhu chinondirwadza ndechekuti hatigone kukunda, because vana veZimbabwe taita dambudziko remakaro rekuda kudya. Unoona kuti munhu anopinda kuti kwanzi toda kuita demo kana kuti shut down, asi munhu achirwisa Chamisa, munhu achinyomba Chamisa, osiya Monzora, osiya Hlabangu, osiya ZANU-PF, otanga kunyomba Chamisa, kutuka Chamisa, kurwisa Chamisa. Unotosha kuziva kuti munhu uyu dzakakwana here kana kuti dzirimo here mumusoro, kutokokorodza vanhu kuumba zvemaprivate group zvokunyomba Chamisa instead yekurwisana neZANU-PF, yokurwisana nemuwengi. Munhu oti bhizi kutuka Chamisa, Chamisa akanyarara ari kumba kwake. Tine dambudziko remaselfish man.
No, kutenda iva tereri nepfungwa dzenyu dzamatipa, ipfungwa dzenyu dzisinei nesu veStudio 7, isu hatina kwataka rerekera. Toenda kunyaya dzemitambo. Zimbabwe yadomwa sesangano rinofambisa mitambo nesangano rinofambisa mitambo yecricket pasi rese, reInternational Cricket Council, seimwe yenyika dzati dzine chido chekuti mukombe weWorld T20 Women's Cricket utambirwe munyika. Kana sangano iri rikafunga kubvisa mutambo mukuru uyu kubva kuBangladesh nekuda kwekusagadzikana kwakaita zvinhu munyika iyoyo munyaya dzezvematongerwo enyika. Zvichakadaro, chikwata chinomiririra Zimbabwe mumitambo webadminton chiri kuSenegal kutaura kuno kumakundano evechidiki under 15 kusvika 19. Tichakupai zviri kubuda kumakwikwi aya mangwana. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi tisingakanganwi chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM patichange tichikurukura nezvemusangano weSADC Summit uyo wange uchiitwa munyika ukapera mukupera kwesvondo, uchipa vamunangagwa nehurumende yeZimbabwe usachigaro wesangano iri kwegore rinotevera. tabva tasvika kumagumo echirongwa chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.